ngazwe ndikati ambi opazwana nenuwe mukwashaka uya sina chayo nacho pakiriya vanotsamwa zvakaipa kwazvo Richard mukoma zvinokurambisa takuro kiriya